Mitambo yasimuka zvine mitsindo kumativi mana ese enyika. Vamwe vachifara vakunda asi vamwe vachichema vatorerwa mapoints ese matatu. Chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chasimudza mitambo yacho nemapoints ese matatu mushure mekuzvindikita 10-6-1 mumandava stadium. Vengezi Platinum Stars vanaisawo zvibodzwa nekurakasha Blue City 5-0 muBaobab Stadium. Zuva ranhasi randari ine mitambo mishanu yePSL muBulawayo, Harare, Kariba, Monorongezi nezvishavane. Asi mashoko achawana kune vanga vari mumitambo iyi anoti mudzinandare umu manga muine vatsigiri vashoma-shoma vakawanda vacho vagara kumba nemhaka yekudhura kwemari dzekuripa kunoona mitambo iyi. Vateveri venhabvu vari kubvisiswa madhora 10 kuona mitambo yePSL, mari iyo vanoti yakawandisa. Muongorori wemutambo wenhabvu vatawanda tafi renyika vanoti mutambo pakati peBlack Rhinos neIslanders muNational Sports Stadium wanga uine vanhu vasingasvike 30.
Hakuna kuya vanhu, handikanyepe. Kuzwai kompena kuti matikets achari kudhura. Hakuna kuya vanhu.
Vanga vari muNyamunga Stadium pamutambo weCapes United neZPC Kariba vanoti vanhu vanga vari munhandare iyi vanga vasingasvike 100. Izvi munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvakonzereswa nekuramba kwePSL kudzikisa mari yemubhadharo yepagedhe.
Takataura nePSL tikati mari idzi dzamuruda kuti vanhu vabhadhare dzakawandisa dai madzikisa, vakaita nharo vakaoma musoro. Asi ndinoda kungotenda vatsigiri vedu nekuteerera kuti vasaende kunoona bhora.
Mumwe wevanga vari mumutambo weCapes United neZPC Kariba ndiLloyd Chitembwe oyo ari kutarisirwa kutora basa remurairidzi wemakepekepe zvichevera kudzingwa basa kwaDarlington Dodo. Iyo makepekepe yaita mangange 0-0 neZPC Kariba. Mitambo yekutanga kwemwaka iyi yanakidza zvikuru Black Rhinos ndokutora mapoints ese matatu mushure mekurova Highlanders 2-0. Chicken Inn ndokudamburawo Cranbourne Bullets 1-0. Mitambo yeleague iri kuenderera mberi mangwana paine mitambo mitatu muHarare, Bulawayo neMutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.